zvinhu zvinotaurwa nevanhu vapererwa zvinhu zvisina maturo hapachinhu. Mukatarisa kubva pakafomwa MDC chinotaura MDC chine direction kana chine musoro chavo kungoopoza zvinhu zvese. Havazive ba kuti army iri independent from political issues dzinoitika munyika. Army basa rayo ndere kumake sure kuti Zimbabwe yachengetedzeka, and hazvisi zvinhu zviri mumaoko eMDC kuti vataure kuti army inochengetedza Zimbabwe nemutoo upi, inohaya vanhu vangani, nguva iri. Asi zvinhu zvetinotarisira zvinenge zvinoitwa neMDC, nekuti chavo ndechekuda kusvibisa ZANU-PF, chavo ndechekuda kuti ivo ivanzi ndo vakanaka. Asi evidence umboo unenge huripo pachena ndewekuti hapana bato munyika iko zvino kana makore apfuura rinokurudzira mhirizhonga kudarika MDC.
Ko panyayawo yemhirizhonga yavari kuti mauto iwaya musarudzo dza2008 vakashandiswawo kuita mhirizhonga vachitsigira ZANU-PF, munoti?
Isu hatizvizive, isu hatina umboo ihwohwo, ende kana paine munhu anga aine umboo ihwohwo makotsi edu ndozvaakamirira kuti kana paine munhu aona kuti sarudzo dzaitwa nemutoo usiriwo anoenda kumakotsi, haataure kumanyuzipepa kana kumaredhiyo, anoenda neumboo mukoti hoongorowa umboo hwake hwokuti ndewechokwadi here kana kuti hausi wechokwadi. Saka mukatarisa kubva 2008 kusvika iko zvino, tikutarisa 8 years dzapfuura, ende dai zvakadaro zvakaitika pa8 years shuwa, amuona kuti dai paine zvabudawo pachina kuti hongu ndo zvakaitika.